Shalom Saints, indeitwa Sister Josephine Mukoko, tobva kwaMutare. Ndoda kutenda Mwari nenyasha dzavo. Ndoda kutenda Mwari nerudo rwavo. Chokwadi Mwari achiri kungorwira. Zvaiita kare, even munguva yemuprofita, Mwari achiri kungozviita. He is even real than you think. Mwari achiri kubatika. Ndakaita accident on 24 December last year. Ndaibva kuHarare ndichienda kwaMutare. Ndanditori nesista yangu nefamily yake, vana vake 3. So takakwira bhazi rabete. Takutosvika kwaMutare just after Riverside. Driver akaona chidhakwa chachiri kukrosa kumberi. So nguva yaakaona chidhakwa, time yange yatifamba zvokuti angaita another decision. I think akabva afunga kuti ndikadzvenga chidhakwa ichi ndokwanisa kudzokera kulane kwangu safely. So pakunzvenga kwakaita chidhakwa achienda to the other lane, kumberi kwaitouyawo fuel tanker rariri muspeed. Angatori tuma fuel tanker iwayo, but one racho rari kumberi rariri muspeed. So pakangoenda ku the other lane, fuel tanker rakabva rasvika richinorova pakati pebhazi. So kurova pakati pebhazi, bhazi rakabva ratena kutarisa the other side. So that impact yekurovera kwefuel tanker nebhazi zvakabva zvakandira vanhu panze, vamwe vachikandwa nepamadhoo, vamwe vachikandwa nepamahwindo, vamwe vachikandwa nekuback kwebhazi, vamwe vachikandwa nepafront rebhazi, vamwe vachityoka, vamwe vachiita se. But Mwari takamuona ipapo. God is real. Inini ndandakagara kumashure kwadriver, my front seats aye ipao ikumashure kwa driver. So ndakagara kumashure kwa driver. Takabva ndakatotakura mwana firstborn ye sister yangu. So impact yai yakabva yandisimudza nemwana kunotikandira nepa front screen papers. Imagine that hard screen rakabva ratsemuka kuti cheka cheka, maglass aiti cheka, face dzichiita kuscratch kwaidzi nemaglass. So pandakakandwa ndenyatsotoona kuti ndiri kunorovera nemusoro. Handizive kuti Mwari vakacalculator sei. Regai zvinzi God's mathematics hadzinzwisisike, handitombozive, but ndakangoona kuti ndiri kunorovera nemusoro. So pandakakandwa panze, tichinolenda panze, gumbo rangu rakachekwa kubva kuchitsitsino kusvika kutai, rakachekwa mabhonzo yese gumbo, uchiriona kuti bhonzo rangu rirape riri panze. Mwana ndandinaye akaita slight fracture pamuoko, then akatsemuka palm. But taiona Mwari, mafese sai bleed, mwiri yese ichi bleed, but we have seen God. Kwazi mafractures akaita mashoma. Toda kutenda Mwari. Nekuti even sister yangu paya akakandwa panze, she was even fit. Akakwarira mukati, anokwarira kunze. So if she was even fit, zvoti ndiye akatokwanisa kusimuka wachinotsvaga ka baby kake kepa maoko kakatokandirwa pamavhiri efuel tanker. Akatokuona kari alive, kubva kudza Mwari. Akabereka mwana wake, akatanga kutsvaga isusu. So tawanikwa tese, akabva atiradzika. Patatakangorara ipapo ndopatatakangorara, then mabhegi kubva tongonotsvaga mabhegi achiisa ipapo. Later takabva taona kuti patatakatorara, tatakatorara mufuel yakatorasika. Bhazi yanga ichilika fuel, even kutengi richilika. So pane vanhu vakabva vangonzwawo tenga, saundi yetenga, vati vedu ve vanokwanisa kutiza tizai nekuti tenga rakuda kuputika. ini ndasinga kwanise kufamba. Mwana wanda ndina enda kasenga anga to disturbeka in mind akungomhanya everywhere. So sister yangu ndo yakabva yazobata vana vake vese. Vandibata wenini kwakutanga kundizhuva kozi ndandisingakwanisi kufamba. Tangofamba about 2-3 meters tenga kubvaraputika. Takangosiya mabhegi papo tichingomhanya tichienda tichitiza. Toda kutenda Mwari nekuti akatotipa time. Maona zvanoita mwana wake. Akatotipa time yekuti ti escape from the fire. So Mwari ndimwari wakanaka. Mwari vanongorwira chokwadi. Takaona Mwari. I think ndakagara 2 months. Ndichidreswa maronda egumbo iwaya. Kusika azofari, ndikatodzokera kuchikoro by March, but ndanda kufamba nemaclash. Then vamwe vana vakatopodzwa within those 2 months. Saka ndokutenda Mwari nefirst healing iyo yakatoita. Kutoona Mwari ikoko. Ndadzokera kuchikoro. It was a hard time. Ndine maclash, ndichienda kuchikoro, but Mwari anenge achingoona, Mwari anenge achingocalculate kuti mwana wangu wasvika apa, rega ndiite izvi, hanzi zvese zvatinopindana nazvo, Mwari anenge atozvironga. Pa Easter, patakaita Easter ku HCT Tabernacle, ndakaona Mwari, that's when I had deliverance yemacrashes, pachingoparidzwa ushoko, kubva ndatosiya macrash. Saka ndoda kutenda Mwari. Nekuti ndiMwari vanorwira. Mwari vakationa vakati vana vedu. Andikwanise kutsanangura kuti Mwari. Metsi dzavaita. Macalculation avaita. Ndinongoona Mwari. Ndoda kutenda Mwari. Nekuti achingoriko. I think kune vanhu vese. Vane needs. Keep on believing. Mwari vanopindura minamato. Havazombofa vakasiya vana vavo. Vachingori Mwari nanhasi. Vachingori Mwari vane flesh. God with flesh. Tiri kungoona Mwari. Keep on believing. My desires ese Mwari vanopindura. Mukangotarisa mapindura avaita. Kubva pese pandairwara apa pandakaita accident. God is still God. He can do it for you. Amen.